Distinction.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 11, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeve matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaGems chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi 2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutevedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScholar vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazvo gofa vapa mutongo wekuti vaScholar avari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScholar vaAlec Mchadahama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScholar vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa. Sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare rezimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare rezimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchinjisi wenyaya vaElson Chabarika varamba kuti vaScholar vabudise vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchadahama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naMuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScholar vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvinezvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyo. Asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebail kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vaScholar ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatiro avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScholar vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakombwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaone kwavari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchadahama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScholar. Vakurudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScholar aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane umwe utungamiri padare apo uwo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonza kusafara, tinonza kusakutsikana, dai zvichibvira dai atokumbira kuti aite chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswa nhasi because the 48 hours dzacho dzange dzakwana nenyaya yanga akomburena nayo kuti haana kubatwa mushe, saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonza kusafara, tiri kuchema naye.
Ime nengo ye MDC vala vumoshi nopuza wati mosha irikupo mira wasikale ndee nando
za kutamba jisi mosha zino kuna kunzi zino tendero zinga wana zinga rarama mukoti nukuti nyaya mkaitarisa inyaya ye zunu 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 ta wapaparali uye mkaitarisa kutine magaya MDC chirarama MDC nuna raramera kubisa zanu PF kutitunze utongi wejegerere mwenyika so kutauru kwa kwa maisho kwe kuti tunuda watu urumende ilipo ive ajisi zunu zunu sungisa kutauru kwa kwa maisho kwe kuti tunuda watu wamuna ngagwa wavi ajisi zunu zunu fana kusungisa nukuti wamuna ngagwa waripo pachigaro nekuti vakatombobviswa vamugabe pachigaro. So kubviswa kwaamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwaamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vasikala havana mhosva, vasikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isu sevana veZimbabwe.
Hurumende inoti vasikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumanda dzaka apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. Vasikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. Vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavasikala uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazive nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuro kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo rePiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane, tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaivha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi?
Isisu tatenda council ne stance yakaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabusinesses nemamwe maorganizations kanonzi mastakeholders. Saka vakizoenda kwairi problem iripo, problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabusinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Bulawayo yaita makore 125. And up to now, the still dealing with problems, the infrastructure. Because the city council, the government, national government, vanofanira kuti vaite come together vasolve nyaya yemvura iyi kugove once and for all, because it will affect production of my company and at the same time inogona chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizinesi enyu?
Magetsi, that's another nyaya inesa zvikuru, and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magets, and kana kusina magets, that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem ndiyo ye production again, kuti most of the time hakuna magets and therefore production not get.
Saka vekanzuru vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvekuti mungawana mvura?
Vari kutazura vhiki rinouya, vari kuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi Association for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vachitaura vari parunare muBulawayo Studio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuro yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine gakava nekuti vanhu zvavakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, utungamiriri unenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde tingati masaikos kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa, zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa, tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, muchimiro chatinacho nemumono hwatinawo, izvo ndo zvatatiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabwean kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vetcu, vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa idzi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavapa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atoda kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena, tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi. Hazokumirira 2023 kurengwa kwaakure nekuti ngatigadzire nyaya. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zviri kuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei, munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling pati, isuwo tine pati wedu yatinoti leading pati. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichipanana mikana topanana mikana. Saka kuri kuti tombotondosetekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu rakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kunhere. Nhere kuratidza kuti kune pwere, pwere kuratidza kuti musha uri kukura, hauna vatana chete. Une madhara, une vabhezera, une mhandara, une majaya, bati une pwere woka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu,
harisi dongo kwenye nungoti zii asita kabatana ziwa atunga miri ziwa nenduramu paskala mtunga miri wedi akabatwa ne urumendei ya mnangagwa ya nga ichi mkoshita ya kashita kuna wa wende kashita kunana mkingu wende kashita kunana Joana Mamombe ma MP kashita kunana wachikwinya kashita kunana wachibaya sorongo inzimbo inochengetwa magamba inzimbo inopuwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba saka haisati vhunduke nazvese ndodhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yavenyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete nditi ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvinhu zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana tikada kudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvinhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. Dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi. Zvino iko zvino patakazoita new dispensation apa tavane vanhu vari kutizvo ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo. Mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose. Tine vamwe vari kudhonzera mberi toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira.
Vamudzengi munoti kudii manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi usingasvike zvinhu zvichanaka chete?
Hongu iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka. Tine tarisiro tose yekuti zvichanaka, asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake. Hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo, tichirova nedemo ngoma tichiti ichanaka ichanaka, hatingarambi tichidaro. Izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu. Asi mamiriro azvakaita izvozvi, tinenge tiri kurova ngoma nedemo. Ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvozvi, zvakatanga kare. Ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe. Kana tava nehurumende itsva, tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare. Asi kana takazvitarira izvozvi, hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa.
Vachinyoka, hanzi hapana musiyano apa zvimwe chete?
Zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudziwa kuti mudondo umo mune goritoto, unongoramba uchingofunga kuti ririmo. Pose paunoona zvinai zvirimo, unofunga kuti pamugoritoto riya ririmo. Asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo, ukanyatsopindamo uchitarisa, unoti hapana chirimo. Takaita sarudzo gore rapera, yakanaka, yakabuda zvakanaka.
Vamudzengi,
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka. Varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo uyu. Taka zvakaitwa kuvurawa kwevanhu, izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho.
Vachinyoka, munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kutaura zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana?
Hai bodo, iyozvo handiiwirani nazvo, nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa. Hongu, kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvo kuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu, ava vanhu vouyu, tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu. Hongu, izvozvo guna kubetsera, nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kuGweru. Manzwa zvakare kubva kuNyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 Netball World Cup mangwana, apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka. Mike Rukariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka. Vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vafambise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya. Hapana, tinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames. Pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino, Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti murari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda, vose vasikana vari mukamp vari kufara.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumuto wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe, muzvari Rebecca Mushinje, vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndiwatoti wakafava manjosi. Pane yese yatinayo hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoints tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoints ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yatika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru we netball mangwana ku Liverpool. Kutora nani uye zvemuri kupi?
Mukutora na Tairo Mbendane ndiku kumondorongezi.
Kumondorongezi kwakadiko?
Kumondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro
saka. Ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatirikungoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizvipa, tinongodawo zviri nani. Mari dzavo dzangangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri?
Munotamba chii? Netball kunoku.
Munotamba netball, mukutamba pa position ipi?
Ndirikutamba pa shooter.
Makadiko tese pa Velas.
Aiwa tiri wadi wadi, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura namufundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu che netball chinowina. Tinotaura kuti korokotedza nokuenda ku World Cup kokutanga. Tinotakakundikana kuenda ku World Cup kwoku England yecricket. Tikakundikana futi ku AFCON. Saka ndiimba kuti chikwata che netball kokutanga chinoina noiseni zvangu ndiri munhu akakura kufarira netball panguva inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga poga vaifamba ndaifamba na panguva yari achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hello.
Hello mama moyo, makadiko?
Tiriko makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Chimbotitaurai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya. Kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya. Nokuti mukatanga matcha musati mapinda mugame munonga matozviwa kudhara. Saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo, then vonyatsosimbisa ma wing defender nemadefenders acho. Then mashooter ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri mu Washington ndichiti ngati tsanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei.
Musakanganwa kuti tiri kutarisana nezvechikwata chema James ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi e-product asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi akusukuthi akusela production company ifuna ukuthi izale ngalokhu. Njalo kuna kukuthi abantu baswele imisebenzi basebe kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba ezikhangelayo izindaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi ngabewakhile kuthi ngabafana babevula ama-ofisi ngabuyele emsebenzini abantu esasibedwangaasedokumene.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekhansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikhansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe, umnumzana Victor Nyoni, uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama Judith Ncube, waba lo deputy minister of industry and commerce umo waphinda waba lo town clerk zama lo engineer we lo director of engineering services Simela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathike singathiwa i-presentation u-town clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lumenjani koBulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitshe yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke elizayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-watershed yokuthi khona le-48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebenga kumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakhelile ukuthi abakhontinyeli besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakoBulawayo, ngoba kukhanya ngazathi i-council yakoBulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angene
asinesipeni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Amabhizinisi amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa se kungela manzi akusitho ukuthi akusena production, kusitho ukuthi ikhampani ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa selo kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendaba esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu xa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla. Lokhu kuzeza kube ne-contamination ekudleni. Kodwa njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lohlupho olunjalo, ngoba i-council iyazama ngaso zonke izindlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa ezanzima emsebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalejini ekufunakala amagesi, kuke lamagesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube oyetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho, njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mkuni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhwekhale kukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ofisini uthene uzengisweza ngesuspension. Uzengisweza ngesuspension kakhe wena emthetheni mina ngisaspenda kameya. Njalo umeya kulenye i-correspondence esilayo kakhe i-process esiyo ungalibumbukanisela lapho kucheko olumnyaya. Usuqalisa ukuthi ubuya ngesuspension kunamanje abantu unosuspenda even kungelakaseyi-resolution.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngekhaya sizakuthola amahofisi akhiwe kuhamba njani?
Hayi, ama-office ngabe wakhile baba kuthi ukuthi kusasekuseni ngiyazikala ngidinga abafana babevula ama-office ngiyabuyela emsebenzini umnakake ngisaspenda ngakasaspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukusaspenda lo uzama ukusaspenda ezinika amahlo ngaswayo ukuthi wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kula bantu esizokuthiwa babe bemile ema-ofisini khonapo?
Emile emahofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi, mina ngiyazingelela emahofisini njengofisini yami asaspenda ona because umsaspenda ileka kayito emthethweni ngiyangena.
Yes, sizokuthiwa lo meya.
Umeya
utheni? Ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosuspendayo. Umthetho uthi mina ngisuspenda kumeya, awusho ukuthi ngisuspenda kwi-deputy mayor. Uthi umeya ngakho elive official warrant ukuthi deputy mayor asuspendwe yakhe. Then state uthi angasuspendwa u-time clerk. Angisimntu omncane nje lana ngisuspenda njalo nje. Lokhu vera akukhangeli lokhu.
Singathi-ke hayi, uyabe usemsebenzini kusasa.
Ah, kusebenzele zidu.
Ye, kuto kwenzuwa kuhini. Kwenzuwa kuhini kwa mkilo kubaba tu.
Baba, tuwe, hizi ndakura zimei. Ah, hige tabitabika vizi. Hiyo ya manzi namba wani, kwa taba hivija, ulami hige tuwe. Ya mensesabu uti, nitimuleke chave chavi. Wande, ngana sa nitimuleke chave chavi. Na wani ya manzi, ama kusapota ayo. Ama kadake chave chavi. Zaba inina, uwezebo zana nitu, menanyala ketisa.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekonale koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla leli likangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye, kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye nokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane nelizwe.
Abantu bebezibuza ukuthi siyangaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nazi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokhelelwa ngumongameli Nelson Mandela ne-National Party alikhokhelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ephalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-Reload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like u-President ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngu-President. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini sizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-Reload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhulekileyo umnumzana Mlindile Mancutshana ingcwethi kwezombusazwe uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla aziyanga ndawo.
Economic Blueprint ye-MDC i-reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele, kodwa uhlupho bayenza elizweni elokhu elilocuku, elizweni elokhu elobungcindezeli, elizweni elokhu sile dictatorship enkulu lapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi i-blueprint, kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengelamandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona bezakwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengelamandla, angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezizobuqotho ezifana nejuice ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesisebenzi salinhlanganiso esisodwa, esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterlos Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo, kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isivambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanxa be-MDC besithi ukubotshwa kukasikhala loSiziba ikubahlukuluza, abezanu-PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli we-Insizwa South edale lephalamende engowebandla lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesi sekelo sombuso esipha abantu amalungelo ukuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayifiloqala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusena umuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udumo lolu solusitshalise nzima, ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnqodo lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngodubakilo khona abesesesaba kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Babunkomo nangumakhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphisana laye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lohulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sithi ukuthi i-MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani lebandla labo bona i-MDC ngoba umthetho obe wani. Uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula ukhulume. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala ngoba abantu asoze ukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani. Bangacalisa ukutshana ngemva kwenkulumo ezinjana sizakuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Tutsilana nabanye ngisho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizwe ngoba lathi njenge njengeZANU-PF sikhangele ukuthi lo MDC singayingawina lapha sayihlonitshwe ngasembusweni lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathuthi singakhishwa ngodlakela asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo uMgabe esabuza kazange sibone umhlolo njengalezi ibona kathesi njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sithi thina uhulumende yezane kaphumi selehlulekile phela lingene embusweni isinkwa siyi-$2 nanhlanje siyi-$10 langene embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30 kambe noma kuthi awulimhlanyo lwenzitsheni luzamtshentini kokurongi lokho. So esho kutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skhana ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha sikutsho ukuthi azikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu wodlakela. Yikho lapho engibona ngani kulecala khona le nkulumo ofanele siyikhangele. Lokho okunenginengi ukuthi
athi ugaba emkhiphanga ngodlakela
yini? Siyakuhlela. Honorable Khumalo, engikuthoyo nami. Kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjalo ukufuna ukukhipha
umgabe lamkhipha ngodlakela? Waye lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona.
Yina lingakwenza baba Nkomo?
Hayi,
ngiyakuzwa inkulumo yakho. Bathi umgabe lamkhipha ngodlakela. Okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi ke emthethweni
sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma njengamalunga eParliament ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani ngu-Honorable Maridadi sasisonke Honorable Khumalo. So ngalendlela ukuthi sesingathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazibabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithi usehlulekile angithi
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU PF njalo wake waba ngumeli weInsiza South etale lePhalamende. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo olilunga njalo letale lePhalamende. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqwe lama-Warriors encintiswaneni lokuseGibhithe, uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. UNkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mina, I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazane lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far ngenetball. Abantwana laba basifake emapini sibili and hatshi asikujabula lokho esikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyale sibancedisa ngokufundraiser, siyale nisikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group, the team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Hlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistus, Joyce, Ndaizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela yethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ngu-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo wokuqala lidlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami u-Ezra Chisospanda.
Siyabonga Chisa, litheke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.